Munguva zvinhu zvakadai izvi ndinoona sekuti zvinhu zvokuti unogona kutumira foreign minister wako kana kuti deputy president wako. Nenyaya yekuti mamiriro akaita zvinhu mazuva ano kuZimbabwe pakuti takaita dambudziko guru iri remvura yakanaya ichiparadza nzvimbo nezvimwewo zviri maissues ari around economic recovery yedu. Nedzimwe nguva ndinoona sekuti mukuru wenyika anenge achifanirwa kuti apote achitumira vamwe maministers ake kana kuti mavice ake so that timboita concentrate munyaya yekugadzirisa zvinhu zvedu zvisina kumira zvakanaka.
Zvakaipa here kuti Zimbabwe itsigire rusununguko rwevamwe vasati vawana kuzvitonga kuzere?
Kupa rutsigiro kune dzimwe nyika zvinhu zvakanaka chaizvo, asiwo nguva kana iwe munhu uri panguva yakaoma hazvingakwanisi kuti unge uri uchienda kune zvinhu zvese zvese.
Pane chamunoona here mukufamba kwavo?
Ndinoona sekuti chinangwa chinenge chiripo. Again, zvinoenderana nokuti issue iripo iri important zvakaita sei kunyika. Is it something chokuti kunokwanisa kutumigwa a junior person like a foreign minister kana kuti a deputy president